dai papa ine changa chichinetsa taida itangona nhumwe dzisindi dzamboya zve kuzotaurirana nevakuru vakuru vemapata dzodzokazve kuti mara zvakagadzirwana. Saka zvinotipatsariro mashoko ari kubuda ekuti nhumwe dzava kudzoka uye zvevambeki vangari mukuru wenharurano idzi kuti vari kuya kuzimbabwe zvinotipakariro kuti pane chibvumirano chiripo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti idzo ngatiregedzei kupembedza n'anga neinobata mai, nekudaro ngatimbomirei kupembera kana kurovabembera varume ava vasati vaisa runyoro rwavo pagwaro iri kana kuti vasati vaisa masignature avo pagwaro irori rekuti vange vachishanda pamwe chete. Munotenderana nepfungwa here?
Ipfungwa yatinotenderana nayo nekuti tichiziya nhoroondo kana tsoro dzenyaya dzematongerwo enyika zvikuru sei tikatarisa nhoroondo yezanu PF ipati yakabva kure tikatarisa nhoroondo yemtc munenge muine zvakawanda, mune mabingirizhonga ranenge rakawanda. Vanhu vachida kutarisa mapoka mazhinji ada kutarisa nevamwewo vachida kutarisa kuona kuti zvinhu zvavo zvavaroda zviri mhere maagirimendi. Saka hongu ngatiregei kurovabembera kuti zvanaka wangu kungoita musaridzi wasara kungorova ndima pasara padoko tochipedzisa. Ngatiregei kudaro, asi hazvirevi kuti vanhu vezimbabwe vashungushika nenyaya yeupfumi hwavasati vangarega kushaya tariro.
Tiri kunzwawo kuti hurumende iri kuedza kurambidza vamenkerios kuti vange vachipinda munyika. Munoti kudiimi nemashoko aya?
Tinofanira kuziva kuti nhaurirano dziri kutora muzimbabwe hadzisi dzekungoti hanzi zvovashangirai navamugabe vagona kukwazisana vachisvosvora pamwe chete kana kuti zanu PF neMTC dzishande pamwe chete. Hazvisi izvo zvichaita kuti zimbabwe kufanirwa kweupfumi hwenyika wezimbabwe kunakwe. Zimbabwe inoda kudyidzana nenyika dzimwe dziri kunze dzeafrica union dzecommonwealth ende zvikuru sei sangano weunited nations. Saka handioni zviri zvinhu zvakanaka nepatasvika panhano yatasvika kuti tongoramba tichirwisana nevanhu kuti zvikuru sei munhu nhumwe yeunited nations